manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake ekuti South Africa yakatengesera Russia zvombo muchivande. Bazi rezvemari rinoparura hurongwa hwekugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revakoti reInternational Nurses Day, vakoti munyika vachikurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro nemashandiro avo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti rashevedza mumiriri weAmerica muSouth Africa vaRuben Brigade pamusoro penyaya yavo yekuti nyika iyi yakapa zvombo kuRussia. Izvi zviri kuuya panguva iyo bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS State Department rakazivisawo nezuro kuti rinotambira danho reSouth Africa rekuti iri kuongorora nyaya yekuti nyika iyi yakatengesera Russia zvombo muchivande. Ivan Zininga wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weAmerica muSouth Africa vaBridget nezuro vakapomera nyika iyi mhosva yekutengesera Russia zvombo muchivande zvekushandisa muhondo yayo neUkraine izvo zvavakati zvakatakurwa nengarava inotakura zvinhu Lady R iyo ine chekuita nekambani yakatemerwa zvirango. Ngarava iyi inonzi yakamira muchivande pachiteshi chengarava chiri pedyo neguta reCape Town muna zvita gore rakapera. VaBridget vakati America ine chokwadi chekuti midziyo yemauto yakaiswa mungarava Lady R ndokuendeswa kuRussia. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaBrigati vakati kubatsira kweSouth Africa nezvombo kuRussia inyaya yakakura uye havaoni sekuti yati yagadziriswa kusvika pari zvino.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel and I would bet my life on the accuracy of that assertion.
Asi mutungamiri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vakati ongororo yekushanya kwengarava yekuRussia iyi kumuzinda mukuru wemauto enyika yavo yakanga yatoparurwa mushure mechitiko ichi vachibatsirwa nenyanzvi dzekuAmerica. VaRamaphosa vanoti izvi zvakaitika vaBridget vasati vataura kumusangano wavo netori venhau nezuro. VaRamaphosa vakataurawo nezuro mudare reparamende vachipindura mubvunzo wekuti zvii zvavari kuita nezvenyaya iyi uyo wakabvunzwa nemutungamiri wevamiririri vemapato anopikisa vaJohn Steenhausen.
The matter is being looked into. And in time we'll be able to speak about it.
Hurumende yeSouth Africa yakataura kakawanda kuti haina kwayakarerekera muhondo yeUkraine neRussia, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti zviri kuitika zviri kuratidza sekuti South Africa yatora divi reRussia muhondo yayo neUkraine.
Kunenge kufamira zvakanaka kweukama pakati peUnited States of America neSouth Africa. United States of America yakambotumira nhume kuno South Africa kuzama kuti South Africa isatore divi reRussia kana kuti inge ichitora divi reUkraine kupahondo iri pakati peRussia neUkraine. South Africa yakaramba ichiti aiwa isusu hatina divi ratinorerekera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vachiitawo zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muAmerica vaKelvin Manduna vanoti vakashamisika nemashoko avaBridget aya.
Mashoko ataurwa neAmerica atishamisa, atikachamadza zvachose nekuti taona kunge kutaura number one zvisina diplomacy kuda kuyanika imwe nyika iri sovereign. The ambassador kana vanga vaine maaccusation avada kuita neevidence nema V11 avo tatiti zvinokodzera kuti vataure ne foreign affairs yeSouth Africa vane machannels avo ekuengage imwe nyika zvisina kuvayanika kuzve kuvachita mhere yakadai.
Munandira, South Africa yakatambira gurukota rinoona nezvekunze rwenyika yeRussia vaSergei Lavrov munyika iyi pakaitwa hurukuro dzakapomera nyika dzekumavirira mhosva yekukonzera hondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya yezvombo iyi inonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi inogona kuve nechekuita nekudonha kwaita randi remuSouth Africa pamusika wemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Apo mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba kana zvichenzaniswa nedhora rekuAmerica panguva yekukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuenderera, bazi rezvemari ratora matano ekugadzirisa matambudziko aya, asi vamwe vanoongorora zveupfumi vachiti hazvina zvazvinobatsira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemari muzvinafu ndomutulinuve vanogarotaura kuti upfumi hwenyika huri kukura uye maindastiri ari kuwedzera kushanda, izvo vanoti zvave kuita kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana ezvinhu zviri kuwanikwa muzvitoro zvive zvigadzirwa zvinobva munyika. Asi muchiziviso chavakaburitsa nezuro, vanwuve vakabvuma kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru kukwira, izvo zvaita kuti vatore matanho anosanganisira kuti zvimwe zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvipinzwe munyika pasina kubhadhara mitero. Vanwuve vakatiwo makambani achabatirwa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari yekunze yaanenge awana muno. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Nwuve vati zvakanaka kuti hurumende inoramba yakasvinurira kugadzirisa zveupfumi munyika.
Yakanaka kumaconsumers kuti inogona kuunza maproducts akachipa, asi ine long term inenge iri negative nekuti tinogona kurasikirwa nemabasa.
Vamwe vaenderera mberi vachiti
vakawanda vari kufungidzira kuti mari paino circulate inenge yabva paprinting machine, haisi kusupporta nemaproducts, haisi kusupporta negolide. Imari zvayo yokuti pavanenge vadira kudira mari mumarket vanongoprinta mari, hapana munhu anoitrusta.
VaDanford Mutashu vanove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vati vanotambira matanho atorwa nebazi rezvemari vachiti achabatsira kudzikamisa upfumi hwenyika.
Idanho richabatsira voruzhinji avo vanga vachipunyaira kubudikidza nekukwira kwemutengo imwe yanga ichikwira zvisina tsarukano, uyewo kuhesurwa kwaitwa mari yanga ichiripirwa kana vemabhizimusi vachibhenga mari yekunze iyo yanga iri 15%. Zvichabatsirawo kuti vemabhizimusi vakwanise kuti mari yavanenge vawana pakutengesa zvinhu zvavo vaiendese kumabhanga.
Vatiwo hurumende inofanirwa kunyatsoongorora mashandisirwo anoitwa mari yekunze nevemabhizimisi vanotenga mari iyi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro uye muongorori wezveupfumi, akazvimirira. Vanotsigira maonero ekuti hwaro hweupfumi hauna kumira zvakanaka, vachiti izvo zvinokonzerwa nekusaine mitemo yakajeka.
Isi tikaita karenzi yokuti tichiti itore itore, but vanhu vachitadza kuti havasi kuifarira ka tinotofoira, nokuti ikonomi zhinji inoitika pasina chokutanga hurumende inenge isipo. Tikanyaya kuda kumanikidzira tinopedzisira tisina magudzu masherofu. Ati mukatoona tichasvika panhu pokutoti hurumende yoramba ichikokurudzira kuti munhu unogona kuimpota.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi variwo muongorori akazvimirira vaFelix Chari vatsigirawo maonero ekuti dai mari yemunyika yambosendekwa parutivi.
Mazvinabhizimisi vachichaja mapurize avo nhasi havasi kushandisa reti ririko nhasi, vari kushandisa reti ravari kufunga kuti rinenge riripo mangwana kana kuti rinenge riripo vhiki rinotevera. Naizvozvo ndinoona kuti nyaya yekushandisa US dollar ichabatsira, sezvo panenge pasina rimwe currency ratinogona kunge tichikombeya naro tichishanda ne one currency.
Pakadzoro wa mari yemunyika mugore ra 2018, hurumende yakati mari iyi yaiva ine uremu hwakainzana nedhora rekuAmerica. Asi mushure menguva pfupi, mari yemuno yakatanga kushaya simba kusvika pari zvino, apo uremu hwayo huri kuramba uchiondomoka zvisine nematanho akasiyana siyana ari kutorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nasi pasirose rabatana mukucherechedza nekupemberera zuva revakoti reInternational Nurses Day, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nevakoti muboka rezveutano. Hurumende ichikurudzirwa kuti itore matano kugadzirisa matambudziko akatarisana nevakoti munyika. Vakoti vanoti izvi zvinokwanisa kuita kuti zvimise kubuda kwavo munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Dingindira regore rino rinoti our nurses our future, zvichireva kuti vakoti vedu remangwana redu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende, asi vati vanga vakabatikana uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vainoki Dongo.
Nhasi izuva redu sana mukoti izuva ratinocherechedza ratinokoshesa zvikuru, endi gore rino zuva iri rauya apo tichipembera nekufara kuti denda recovid-19 rava iro radzikira pari zvino. Saka tiri kufara. Mukufara imomo tine kusuwazve zvakare nekuti tinana mukoti vakarasikirwa noupenyu panguva yecovid-19 vakati wandei. Endi izvi zvinhu zvinotirwadza zvikuru. Tinoda futi kuti titi pazuva ranhasi gotenda vana mukoti vese vari munyika medu nebasa guru ravanoita, kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemuhoro dzavanohora.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo vakoti muZimbabwe muri kuchema chemawo nenyaya dzemihoro. Zvii zvamungataura tichitarisawo mashandiro evakoti?
Tiri kuchema chema nenyaya yemari yatinotambira. Chiri kuitika muno muZimbabwe ndechekuti mari dziri kuhorwa nana mukoti ishoma shoma, dziri pasi. Endi mari iyi kunyanya yedu yemuno iri kuramba yechidonha, iri kuramba yechiluza vali. Zvinova izvo zvinoita kuti painotambirwa panana mukoti vasati kukwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti vararame mwedzi wese. Zvinoreva izvo kuti ivavo achaita matambudziko achanetsa kuti vachapedza sei mwedzi vachienda kubasa, vachakwanisa sei kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuti isusu kuhurumende tichicherechedza zuva iri rana mukoti, tiri kukumbira hurumende kuti kudai yatarisa muhoro unotambirwa nana mukoti.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vainoki Dongo vari parunare muHarare neStudio 7. Madzimai anorarama neurema anoti achiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kutorwa sevanhu vasina maturo munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema wakasiyana siyana, mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwokuti vane urema. Amai Chindimba ava vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inotinyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu ava vanogara kubindura uye havaoni vati kunyange hazvo vaidawo kukwikwidza sakanzuro musarudzo dzakatarisirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zveurema hwavo.
Ndaidawo kuparticipata kuita kansela kwandogara, bati vanhu vakauya vachindiudza kuti you will not. Haukwanise kuparticipate because hauone vanhu havambo kuvhotere. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe handikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwaona muzvare Tarisai Mashanga, mumwe mugari wekubhindura zvakare uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba sena hangu ndine ushe hama rodzi acho anoona akazoti ushe inopesera yatofa uyewo mashops makavakwa zvokuti handikwanisi kutopinda kana chitozvitengera unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mubasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni. Asi vanomirira vakaremara mudare reSenate muzvare Nasi Pamanyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane hurema atambirwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sevadzimai vane hurema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika nekuti tinokwanisawo kuve tine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina anoona nezvekurwira kwekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights nhasi yaburitsa gwaro rinoti mauto eMali pamwe nevarwi vanobva kunze vakaponda vanhu vangangosvika mazana mashanu kana kuti 500 panguva yekudzivirira kurwiswa kwevanhu vaionekwa sevaipikisa chitendero cheIslam kana kuti anti-jihadist mudhorobha remura muna Kurume 2022. Izvi zvinonzi negwaro iri hutsinye hwakapfurikidza kubva zvatanga kurwiswa kwevanopikisa Islam muna 2012. America yabvisa matanho ane chekuita nedenda reCOVID-19 pakutsvagwa kweupoteri anga achishandiswa kumugano weAmerica neMexico mukudzivirira kana kudzinga vanhu vainge vachida kupinda munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Maguta emuTexas ari kumuganho akatara nguva dzechimbi-chimbi kana kuti state of emergency achigadzirira dambudziko revanhu vakawanda vanotarisirwa kuedza kupinda munyika. Kunyange sangano rinoongorora nekuyamura vanhu nezvekudya pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP richiti huwandu hwevanhu vave kuda ruyamuro rwechimbi-chimbi munyika vari kuita vashoma nekuda kwekukohwa kwave kuitika, vamwe vagari munyika vanoti upenyu huchiri hwakavaomera. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
WFP yakazivisa mugwaro rayo rinobatanidza mwedzi mine kutanga kwegore kuti uwandu hwevanhu vari kuda ruyamuro huri kuderera zvekuti vanhu vangangosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miriyoni chete ndivo vanoda ruyamuro rwechimbi-chimbi kusvika svondo rekutanga remwedzi wakubvumbi kana zvichienzaniswa nevanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 miriyoni vaida ruyamuro rwechimbi-chimbi muna Kurume. Mutevedzeri wemutauriri weWFP munyika vatatenda Macheka vanotsigira gwaro ravo rinonzi Zimbabwe Food Situation and Monitoring vachiti
izvi zvinobva muongororo inoitwa nesangano reWorld Food Program inonzi Hunger Map Live. Ongororo iyi inotsvaga umbowo hwakadaro kuti inzwisise magariro evanhu maererano nezvekudya.
Kunyange huwandu huri kunzi huri kudzikira vamwe munyika vanoti zvinhu zvichiri zvakaoma sezvo zvinhu zvave kudhura muzvitoro. Amai Brandina Mahove vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutomesa chibage kuti vagaise upfu asi vachiti havadyi sadza rakadaro.
Kunyange tave kuwana upfu nekuda kwekuomesa kwechibage kwatava kuita, hazvisati zvadzikama sezvo zvimwe zvinhu zvakaita sesipo nemafuta ekubikisa neshuga zviri kutidhurira mumastoromu.
Amai Mahove vanoti vanoongorora kurarama kwevanhu vanenge vanongotarisa zvekudya zvakaita sesadza chete kuti vati upenyu hwave nani. Izvi zvinotsigirwa naamai Joyce Mhungu vekumasvingo vanoti upenyu hwaomera vagari sezvo paine zvakawanda zvakaita semari dzechikoro nenhumbi dzechikoro zvinoda mari yakawanda pamusoro pemari yechikafu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zviri kudhura kumaruzevha kudarika mumaguta zvekuti marita maviri emafuta ekubikisa anoita madhora mana kusvika pamadhora mashanu ekuamerica muzvitoro zvemumadhorobha anoita madhora anodarika manomwe kumaruzevha. Mumwe anotengesa zvekudya kumhangura vaenias mberi vanoti vanokwidza zvinhu sezvo vachienda kunozvitora kuchinhoyi izvo zvinozovatorera mari yakawanda yekufambisa nekutakurisa.
Tinokwidza mitengo yezvinhu sezvo tichinozvitora kuchinhoyi uko zvinotidhurira nekuda kwekukwira kwemafuta emuti.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti kunyange vanhu vakawanda vave kukohwa hazvireve kuti upenyu hwave nyore.
Asi tinoziva izvo kuti munhu ararame nechikafu chete, panozodiwawo hembe dzekupfeka, kuendesa vana kuchikoro, kufamba yatingati travel iyaya. Izvi zvinenge zvakudawo dzimwe mari dzinodarika zvaunenge wakohwa iwewe. Saka tinenge tichitarisirwa kuti vanhu ngavakohwe kudarikidza.
Kunyange nzvimbo dzakawanda dzakawana chibage, pane dzimwe dzakashaya zvekuti vagari vanotoda kuramba vachiwana ruyamuro sekutaura kwamambo Katiza Gombo vekwazvimba.
Saka zvinhu zvizhinji zvimwe nzvimbo yakaenda muna February haina kuzombowanika futi kusvika izvezvi. Saka zvakakonzera drauti yakatosimba munzvimbo mangu izvozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo po mazima sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo, asi gurukota rezvekurima vaEnjas Masuka vakamboudza Studio 7 nguva shoma yapfuura kuti hapana munhu anofane nzara sezvo vachange vachipa bazi rezvekuyamurwa kwevanhu chibage chinorikwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Echashvika chirongwa chenyu chamunomirira nechishanu choga choga. Nhasi muchirongwa chemagitare echasvondo rino tiine hurukuro nemuimbi wemusambo wedziyo dzechitendero kana kuti gospel music, Wenzelas Makundisa, anozivikanwa neremagitare rekuti Mpostori Wenzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Ndakambokura ini kuti ndasati
kunyanzo kuimba commercial ndaka stanga ndichikuchikoro like pa Cranbourne Boys aindo panda kaenda
hostel wenza ana uzombodzokera kumashure
ah from then anda kutongoimba naye chimba naye then kunana 2003 2004 I met the 10 pasina wako kada the 10 of bandi tora vaenda nene kuna Magdia remember that day three Magdia bandi ndisa takamera pakati pa taifamba napo apart so pangwe ndichiimba vandaimba vatoteta po unoimba Magdia he was the manager he was the manager and the producer wa Pete and Pasina wako from there ndo paiitwa song yaye kuti ndinzverei ya Pete niya tita mkulombera atina kusombodzoka kushure
patave iko zvinei zvapo chiri kupisa chamakurira nacho iko zvinei zvichi
last year ndakaita my second live recording mono mtala kwa ala in Texas uko my first year in the United States
mira ndi kubate mrom iri the album ramai launcha ku Texas rinonza ndo rinonzi chiyi
iri takari launcha under the banner yekuti Menje called Menje live recording
vanhu vakari tambira ose
well music is still coming out but with what I am seeing varu kuifarira receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese varikufara and they are still waiting for more
saka pari zvino ndivari kutarisira zvipi vateereri vanokuteverera
no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamera pa one place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikabera vamwe vanhu vanogona nge vakutoti no saka toita sei kuti ichochi chachida inini ndatodenda tokumberi
postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzo achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti
tanga ndichia kuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubuditse zviri mauri mwari zvaakaisa imombe and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you perfect the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi Waka Waka that Waka Waka song you know in a song zvakaimba kare kuzimbabwe kuma crusades
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
ngamuchinzwa kambo kanonzi Waka Waka manzo hurukuru yaitwa na Wenceslas Makundisa anozivikanwa neri magitari rekuti mpostori Wenzi ari parunare ku Texas na Ivanzi Sininga we Studio 7 musakangana chirongwa chedu che live talk na 8 pm manera nasi apo tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kutariswa munyika gore rino sezvo nguva yedu yapera takaiti tarise misoro yenhau zvakare basi runwana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake ekuti South Africa yakatengesera Russia zvombo zvehondo muchivande Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sihlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Vekhala ngeholo eliphansi njalo besola uhulumende ngokwehluleka ukuthenga imithi yokusebenzisa ezibhedlela. Uhulumende wakwele South Africa ubika ukuba usebize umeli wemelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuze azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende wase Russia izikhali zempi zokuhlasela kwele Ukraine. Ugatsha lwezemali solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day ivekhala ngeholo eliphansi njalo besithi ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane. Usuku lolu lunanzwa emazweni achiyeneyo omhlaba ngenjongo yokuqakathekisa indima edlalwa ngabongi kwezempilakahle. I-International Nurses Day iza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kufaka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe angamachumi amahlanu lanhlanu 55 alokusadalala kwezempilakahle okungamelanga abongi labodokotela bawo baqhatshwe ngamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo. Abongi labodokotela beZimbabwe baphuma buthumuthumu elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBhilithane. Kodwa iZimbabwe Nurses Association ikhala ngokuthi lokhu sokunzima kulandela inyathelo leWorld Health Organization. Ngenyanga edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usolele eBhilithane esithi lidala amacala amabi kakhulu ngokuhuga abongi labodokotela beZimbabwe bona athi bachiya isikhala esikhulu elizweni labo. Sibuze umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Machongosi ukuthi bathini ngosuku lweInternational Nurses Day lolu namuhla.
Imali isalari yethu vele ayisakhwani, ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise konoko. Sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izikhalazo zethu ukuthi sifuna isalari yethu ibe i-US dollar futhi sifuna ukuthi siphile kuhle. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain Britain kumbe eAmerica vatinga umsebenzi konako le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi asisakwanisa kuphila kuhle le salary leyana kodwa siyibona futhi ukuthi igovernment sabona uminister wethu yehealth wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi sacina safakwa ku red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe eBritain kumbe eAmerica kumbe eCanada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe kuRed Zone le iliphatha kabi kanganani ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi intambo njalo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilitane amazwe athuthukileyo ngokuqhatsha abezempila kahle abavela eZimbabwe
kunoku vele siyakusula le ndawo yokuthi vele umthetho uyasivumela umthetho elizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona kodwa futhi sayikuthi wazokuthi laye ezi uminister wethu wafanele ukuthi asisale phansi sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo kodwa na wahamba wakhuluma le who sayenzwa i-red zone ukuthi we are red zone asikwanisi ukuhamba khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni sho bafuni siyenzeni siyafuna ukuphila lathi sifuna imali yakhwana lathi
indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yibonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha
igovernment yamadiploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate phandle ngale sijinge omunye umsebenzi kodwa kuso right umthetho awuvumi konoko siyakhuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma amadiploma abo
umnumzana Anthony Majongosi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri uthe ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. Uhulumende wakwele South Africa wazise namuhla ukuthi usebize umeli weMelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuthi azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukuhlasela ele Ukraine. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcithi yacubungula ezombusazwe zithi ukufuthelana okukhona phakathi kweMelika leSouth Africa kathesi kulamandla okudungula ubudlelwano bamazwe lawo mabili kugcina ukubhazamisa lobudlelwano bamazwe omhlubulo wangezansi lwezwekazi leAfrika. Umnumzana Bridget utshele abezindaba izolo ukuthi ufunga ngempilo yakhe ukuthi umkhumbi weRussia wafikela eSimonstown ngompalakazi nyakenye wasuka sugcwele izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukulwisa eUkraine. Ingcitshi ecubungula zombusazwe bamazwe atshiyeneyo omhlaba umnumzana Thembisa Fakut ongumcwaningi enhlanganisweni ye-Africa Asia Dialogue uthi inkulumo kaBridget le iveza ukuthi unobufakazi obubambekayo ngalolu daba okuyinto ezafaka eleSouth Africa enkingeni enkulu.
We are in a very serious situation and one will expect that of
course. Singazithola sesixotshiwe kumanyano weAGOA obusipha iSouth Africa ithuba lokuthengiselana leMelika impahla ezifika amabhiliyoni angamachumi amabili.
To compromise, no give away the 400 billion rand worth of trade with the United States.
Ufakude uqhubeke ethi kule ngozi ukuthi leSouth Africa lingazithola selisetheswa izijeso zomnotho ukuza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kumuntu wonke elizweni. kodwa akele South Africa lithi alijabulelanga inkulumo ethulwe nguBridget. Umphathindaba ogatsha bezokuxhumana unkosikazi Khumbuzo Japan utshela bezindaba ukuthi bakhathazeke kakhulu ngenkulumo kaBridget.
The ambassador has not followed diplomatic channels in terms of
akusiyo indlela okukhulunywa ngayo nxa ummeli welizwe elento ayisolayo. Uphambanise kakhulu uMnumzana Biget.
If the US has concerns about anything in South Africa, they are allowed to raise their concerns by their channels.
Ngakwele icele umongameli Cyril Ramaphosa utshela idale lephalamende ukuthi uzavuma ikomishini ezaxwayisisa ngaloludaba. Kodwa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-Democratic Alliance uMnumzana John Steenhuisen uthi akuzwisiseki ukuthi kungani kuthiwa kuzahlolisiswa lokhu sekule nyanga ezisithupha lesi sehlakalo senzakele. Ubudlelwano bele South Africa nele-Russia buqale ngesikhathi sempi yobandlululo kulelo lizwe lapho ele-Russia lasekela kakhulu inhlelo zokulwisa umbuso wobandlululo wabamhlophe. Selokhu impi ye-Russia ne-Ukraine yaqalayo, ele-South Africa likaze lisole i-Russia ngaphandle kokuthi amacelo mabili uzafuze akhulumisane, ikhetha ukungathathi hlangothi. Enyangeni ezidluleyo, i-South Africa yemukela abaphathintambo be-Russia kanye ne-Melika yathembisa ukuqinisa ubudlelwano bawo lamazwe omabili. Kodwa ke ingcitshi ezicubungula ezombusazwe lezobudlelwano bamazwe zithi osekusenzeka manje ele-South Africa lizithola selidabukene phakathi kwamazwe omabili njengoba ngakolunye uhlangothi lifuna ukuqhubeka liqhubeka amabhizimusi leMelika, kanti ngakolunye lisafuna njalo ukugcina ubudlelwano balo bakudala le-Russia. Kusenjalo le-South Africa lithi lingaqeda ukuzwisisa uBridget ngenkulumo yakhe ayethulele abezindaba. Umphathintambo wezokudlelana kwe-South Africa namanye amazwe omhlaba unkosikazi Naledi Pandor uzakhulumisana nosowabo weMelika ebeka sobala kukhonona kwelizwe lakhe ngendlela uBridget asiphathe ngayo. Mmelesilo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha olubona ngezemali elizweni solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo nxa liqathaniswa leMelika. Intengo yezinto layo iyakhuphuka. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi amanyathelo la kasoze aphathise ngalutho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala omanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi uMnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama-tariffs kumekuthiwa ngama-duties ekhitshwa ebiselwa, ekhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona iyanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okutshiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhatalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubekethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamakampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
I-industry yethu ke iza survivor okungakanani, sizakwanisa yini ukukompitha ke lamanye ama-industries angaphandle kwamazwe aqinileyo.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanye amazwe. UMkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lombhida, yikho ezilonga ukubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Kubi kakhulu lapha elizweni.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo lokuqala.
Kaninginingi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, sisenza umlomo nje siyichothoza, kodwa kathesi sokumele sifuna ukuthi labo abethula umthetho kumele babotshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe yincwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe, khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBhilithane lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni, ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kwezomvikela esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House, umnumzana Jake Sullivan, ube lomhlangano obalulekileyo lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe, umnumzana Wang Yi, oqhutshelwe kwele Austria. Lomhlangano wensuku ezimbili uvikwa ungokukhulumisana ngendaba ezichiyeneyo zobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezomvikela. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commissioner for Human Rights yethule umbiko othi amasotsha akwele Mali abulala mahlayana abantu abangamakhulu amahlanu 500 ngesikhathi sokumelana lokuhlaselwa ngabeqembu labesimoslem abedlulise amalawulo abejihad kuhlelo olwenziwa ngombimbitho ngomnyaka ka-2022. Inhlanganiso ezimeleyo e-Children in the Wilderness namuhla inikeze izikolo ezedlula amashumi amane esigabeni iseMathebeleland isipho samabhuku aphathelane lokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zenhle. Linhlanganiso ithi inanzelele ukuthi intsha yanamuhla kayilalwazi olujulileyo ngokuqakatheka kokulondoloza imvelo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
AbeChildren in the Wilderness bayabele amabhuku la azinkulungwane ezingaba ngamachumi amathathu 30,000 emkhosini owenzelwe eVictoria Falls abawuqoqe bemanyane labohlangathi lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unkosikazi uSue Godley ugcizelele kakhulu emazwini okuthi intsha yalamuhla kubalulekile ukuthi ifundise ngezokulondoloza njengoba kuyizo inkokheli zakusasa. Amabhuku la uthi labo bawathole njengesipho esivela enhlanganisweni yaseMelika eBooks for Africa besebenzisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zentuthuko olwe-USAID.
Today I think we've had about 170,000 books which we have delivered to schools throughout.
Silesikhathi sisebenzisana labo okwamanje sebesilethele ingwalo ezingafika phose ezilikhulu lasikhombisa 170,000. Unkosikazi Godley uthi inani labantwana esabelweni lesi kabafinyeleli iziphala zamabhuku amalibrary okuyikho okubangela ukuthi uhlupho lobuyanga luqhubekele phambili.
That's been brilliant, and when a child is able to read, they can understand a lot better when we, for instance, come in with our eco-club curriculum.
Lokhu sikubona kuqakathekile ngoba nxa umntwana esenelisa ukubala bayenelisa ukuzwisisa kakhulu ngabakufundiswayo. Ngakho sibona ukuhlanganela lokhu kuphakamisa imfundo okuyikho okulangathelelwa ngabezimpacts kanye lomhlaba wonke ngezokulondoloza. Kumpumela yeZimbabwe School Examination Council yomnyaka ka-2022 kwababhala imihloliso ka-Form 4, izikolo ezilithumi lasitshiyagalolunye esabeleni seBhinga zaswela ngitsho lwedwa umntwana owaphumelelayo ukuthola imiklomela yokuqhubekela phambili ukuya ku-Form 5. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee bakusekela lokhu ngokubika ukuthi isilinganiso sabantu abafika amachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% emathekeleleni North liphelela kumfundo eprimary, okwenza indawo le ibe sezingeni elephansi kwezentuthuko kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele. Oyamukele ingxenye yalesi sipho samabhuku umnumzana Amos Gwema, omunye wabasebenzela uhlangothi lweZimparks. Yena ke uthi lokhu kuyabongeka ngoba lakho lokhu kuyaqinisa ubudlelwano lezakhamizi abasebenzelana lazo.
So by doing that, we'll be bridging the gap between the community and wildlife officers.
Ngokwenza lokhu sizabe sivala isikhala sokuthi izakhamizi zibe sazi ukuze zenelise ukusibikela okwenzakalayo kwezemvelo endaweni zazo. Umzekeliso walokhu yikuthi ababulala inyamazana bengathumba lindawo, balakho ukusivikela ngoba bazabe sebesazi ngalezi ngwalo.
Izikolo ezabelwe lesi sipho ngezincelezelane lewange leChizarira National Park esemangweni weBhinga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese Washington. Kuwoza Friday namhlanje silomasikandi uBlessing Bankwe Spanda uhamba njalo ngegama elithi Qatho. Yena ke ucula ekogodlwayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Uka
Mkhatho ucula ekomahlaba etshwale lapha pheka khona umculo yakhe kamasikandi asizwele ukuthi yena wazalelwa nga
embelesa abanye bayazi la kunomngcele khona kagondlwayo nebhelingwe nangokungena kulo mgaga wezomculo ngafike ngethiwa igama elithi qhathanzipho ngesaya salishintsha ngaqala ukubizwa ngoqhatho ngoba elithi qhathanzipho beseliningi lapha emculweni ngele emakhaya khona kogodlwayo lana namanje ngisakhona la kogodlwayo
enemkhuze kodwa noma wena uyakhala uma ngabe impahla zenze yini ubone ebusuku uma ngabe impahla ikapho yini ungabone emini uma ngabe ukudla kwenza
uPhakwe upheka umculo wakhe sekhaya njengasele madlalathi ambalwa athi ziphona namadlalathi akho mdawini
idlalathi lami lakuqala ngalethula ngaphansi kweqembu iqhathanzipho leli ngalishintsha sengiseba ngiqhatho lelo dlalade belithi ngale ndandatho 2018-2020 ngethula futhi elinye idlalade ebelithi lona inkomo zabelungu ngazo ukuthi 2022 ngethula idlalade lethi self defense kukhona engiqoqozela emphakathini elithi utshekesho gezayo isihloko sithi intelile intili
Banengi abaculi abadabuka eMpilabuso. Pho wena wathi nje kanjani uze ungene kulo mculo qhatho?
Lokulandela uMasikandi ngendlela ebengilandela ngayo. Especially uMasikandi waseSouth Africa. Kunabantu bengibakhonze kakhulu abebecula uMasikandi. Kusho ukuthi ngothando engaba nalo. Ilona olwangifaka la eculeni.
Sola mina bamtisi lubaba Sola ma 2000 ampa ulimantebeni Nanzamas
Umculo kaqhatho uthakazelelwa ngabantu abaningi. Abalandeli bangakuthola ngapi kanye nomculo wakho?
Umculo wami uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala kuma-digital platforms, inkomo zabelungu. Bayiqhatho uyalithola idlalade likhona. Uma ufika ku-YouTube uyasetsha utshekesho gezayo azolandelana amadlalade. Ngiyatholakala ku-Facebook utshekesho gezayo, ngiyatholakala ku-Facebook iqhathanzipho Silo Vo. Inombolo yami u-0774559564.
Udumo ngamagandi udume kakhulu eMzansi. Singene kwele Zimbabwe ikho nje umculo ogodlwayo uqhatho ebesihlakaza ngawo kuhlelo hoza. Hoza Friday. Mpela zwe mnandi yini lonke igama lamu yenziwa Jesus Banda.
Suka madoda qhatho insizwa yakwamahlaba yithwale uhlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu esithi kulo tshekesha ogezayo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngamalungiselelo okhetho. ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Abongi beZimbabwe bamanyane labanye babo emhlabeni ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele igama nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakabwe.